A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 12th, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the National Heroes Day commemorations, which were observed today.
And to join in the discussion right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us. We are also on the internet at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And for Ndebele, you can visit www.voandebele.com right now and join in the conversation.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the Heroes Day commemorations.
And the Heroes Day is observed every second Monday of August and comes a day before the Defense Forces Day.
The main event honoring the country's heroes is held at the National Heroes Eka in Harare, where some of the former fighters of the Liberation War are buried.
Today at the shrine, President Emmerson Mnangagwa addressed the gathering that was, however, headlined by Defense and War Veterans Deputy Minister Victor Matemadanda, who threatened MDC, led by Nelson Chamisa supporters, who have planned a peace march this Friday.
Although most of those buried at the Heroes Eka are mostly ex-fighters, there are some civilians as well.
Join in the show right now and tell us what you think this day means for you. Please note that we're also live streaming on all our Facebook platforms. So you can visit us at VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele and VOA Studio 7 right now.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you right back. Yebo, Zulugandaba, siyadibana ke lamhlanje kuhlelo lwethu lwe Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngelanga lamaqhawe, amaqhawe esizwe. Ilanga leli silinanza minyaka yonke ngeviki yesibili, umvulo wesibili wonke ngo-August, lapho yiko okunanzwa khona leli langa. Lamhlanje eHarare umongameli Emmerson Mnangagwa ye nguye ke okukhulumele mhlambuthanweni lowu, kodwa ke okhulume okungani kuthinte abanengi ngumnumzana Victor Matemadanda, yena engusekeli kamphathi ntambo wezemvikela lama war veterans, othi yena labo abazatshengisela ngolwesihlanu, siyazi ukubana i-MDC phela iqoqe ukutshengisela ngolwesihlanu, uthi yena abazaqoqwa abazatshengisela nje bazabona okwabonwa ingidi. Marvelous.
Aiwa kuneo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi pachirongwa chedu sezuva remagamba kudai tiri kumbokurukura nemi zvinoreva zuva iri. Tinoona kuti zuva iri rinowanikwa richiremekedzwa gore rega rega, uyezve nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vari ku National Heroes Eka, uko vanga vari kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika vachiti ivo hurumende yavo iri kuedza kuti igadzirise nyika. Asi tanzwa zvakare va Victor Matemadanda vanova ivo mtevedzeri we Defense Ministry vachitaura ivo vachiti ivo vanga vasiri kufara nekuronga kuri kuita bato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa kuti iwanikwe ichiratidzira nemusi wechishanu. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika, asi tuda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zuva iri, rinorevei kwamuri. Regai timbonzwa mazwi avo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vachitaura ivo pamusoro pezuva iri. Regai tinzwe kwavari.
Kuti varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu, vachiri pakuvanhu vemunyika ine yeZimbabwe, kuti vashandise simba iroro kuti vaise mitemo vachitora zvinhano kana kuti madecisions anobatsira upenyu hwavo. Takanga tichirwisana navo vaya vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi, kutungamirira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvisiri izvo zvatakanga tichirwira nenzira yatairwira, asi kuisa zvinhu in place zvekwavakadzidza nondo vakatorwa ne old dispensation vakapuwa zvigaro muhurumende, vakapuwa zvigaro munhingirikiri mupati. Saka ndo patakazosvitswa, akatisvitsa patakasvika nepatiri politically and economically is the old dispensation. Saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese, asi zvimwe zvakabudirira.
Yes, zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa, although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa, and we are hoping kuti maybe vamunangagwa sezvo one of us he could address some of those issues zvatakanga tichitarisira kuti zvinogona kuitika. Pachakanyanya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu. Achidambudziko ratakaita nderekuti pane kanguva kamwe isu semawar veterans patakambosendekwa semitanda yemabhasikoro, hakuna unotiona, and some people zvino vaakutiona sokuti kurwa kwacho kwatakaita ikoko hakuna zvakwakabatsira, especially kuvana vadiki vari kupedza zvikoro zvino. Havavoni kubatsira kwokusununguka kwenyika because zvinhu zvavo vanoona sezvisingafambi. Saka tinongotiwo sezvo vamunangagwa vati vave kurwisana neuroyi, we hope kuti vacharwisana neuroyi ihwohwo. Hapana vanozonzi vamwe vanonzi maspecial cases. Ngaangonzi munhu akaita uori hwake ngaangohusangana nahwo apedze nahwo, pano kuti iko tozoona kana kwanzi kwave kubatwa vanhu veuori tozoona vamwe vachisara hazvizofi zvakanakidza.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kune mamwe magamba akarwira hondo yerusununguko. Regai tinzwe kune mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo pamusoro pezuva irori remagamba.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorwira rusununguko renyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga achishuvira kuti itika haisi iripo mazuva ano, saka kuda kuti Zimbabwe tishande patswa kuti tibude nenyika itswa, a truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva ano.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaDaniel Molokela veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezororo irori remagamba. Tanzwa zvakare kubva kune vamwe vari kuchinhoi vanga vari kuchema-chema vachiti ivo hama dzavo dzakawanikwa dzichirwa muhondo yekutanga yemuna 1966 havana kuwanikwa ivo vachipiwa rukudzo kana ruremekedzo rwekuva magamba, uyezve pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishupika. Saka pindai muchirongwa monyorai minhamba dzenyu towanikwa tichizokwanisa kukufonerai. Moziva kuti pamunonyora nhamba dzenyu nyorai makaisa zvakare makode namba enyu muchitaura kwamuri, uyezve muchitiudzawo kuti zvii zvamuri kuita pazuva iro rino remagamba reHeroes, uyezve kuti rinorevei kwamuri imi nehama dzenyu. Regai tichingamidze vari pano palive feed yedu yeVOA show. Napana unga nai murima ati Sister Mavi, muverengewo mapost angu please panepfenyuro. Aiwa, ndivi mabva maita nhasi tatanga kuverenga post yenyu. Mukoma unga nai murima pazuva iro rine reHeroes. Nicodemus Matariro aruti Zimbabweans all over the world, let us join hands together and support the call made by His Excellency the People's President Advocate Nelson Chamisa. Mukoma Matariro vari kutaura ivo pamusoro pechikumbiro chemutungamiri weMDC kuti nemusi wa16 August kuchange kuine kuratidzira. Unganai ari kubva ati 16 August 2019 ndo Independence Day. Ndokunyorawo kwaari kuita panapa. Anderson Kaitano ari kutaurawo zvaari kutaura ipo pano. Jimmy Mpofu ari kutaurawo ipo pano. Henry Martin Ngara, and we can't be oppressed. However, we are owners of this land, Zimbabwe, not stakeholders. We will make our voices heard. The power of the government comes from the people. Dr. Roko ari kuita Nicodemus Matarira kuti August 16, our next Independence Day under the People's President Nelson Chamisa, Jimmy Mpofu, anza pana. Ezwa makaita imi ema mavengedze atinyorera namba dzakanzi mufonere aiwa tichange tichifona Manika Munyaradzi akuti watching you from Rustenburg. Gift Moyana anzi vakatokonewa kare vakurava asi avari kuita sei havasi kutaura nhema bedzi bedzi anzi fanike vamatema danda ngavanyarare zvavo panyaya iyoyi simba rache domba. Aripano ari kuti ndifonerei achibvaisa namba dzake fungai mutema mbiri hanzi I'm watching you from Cape Town. Nicodemus apinda zvakare ari kutaura nezuva August 16. Peter Ruvengo varipano. Jimmy Mpofu varipano hanzi watching you from Johannesburg. Unganai ari kuti aiwa matenda sisi mavhi maverenga tsamba yangu yandanyora fungai matemba mbiri ari kuti harisi kureva chinhu zuva iri. Raka deukira ropa mahara saka Dr. Rokwa vasi imimi opindai muchirongwa muchitiudzo kuti zuva iri rinoreva chikwa muri uyezve munoona sei aiwa tirikunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga murwi wehondo yerusununguko wechidzimai amai Irene Zindi vari panhare pari zvino. Hello amai Zindi.
Hello, zviri sei lovely.
Aiwa, ndi marvelous, ndiri wadi zvangu makadi ikoko toti happy heroes.
Sorry, marvelous, not lovely.
Aiwa, pakanaka, zita racho rakangonaka zvakare.
Yeah.
Hey, muti tsananguro kuti zuva iri reheroes rinorevei kwamuri semumwe wemadzimai vakaenda kunorwira hondo iyo yerusununguko.
Kwandiri zuva iri izwa rakandikoshera zvikuru. Nekuti izwa ratinenge tichirangarira mundangariro dzedu sevanhu vemuZimbabwe. Tinoziva kuti rusununguko rwemuZimbabwe kubva muRhodesia rwakauya nekuda kwekudeuka ropa. Saka mukudeuka kweropa kurangarira vamwe vedu vakakoniwa kuti vazosvika pakunge tiri pamwe chete tichiona kuti kwatakabva ndekupi kwatiri kuenda ndekupi. Saka izwa rakakosha zvikuru kwandiri. Ndinodaira nemama Zimbabwenzi ese izwa rinofanira kunga riri zuva rinoremekedzwa rekurangarira magamba akasara kana kuti akashaya munguva yekungatiri kutayatairwira rusununguko rweZimbabwe.
Maybe tobopinda muchirungu ndoti so are you satisfied with how things are right now? Is this what you fought for as liberation war heroes?
To be honest with you, marvelous. I'm at a crossroads in terms of thinking what should be or what we should be experiencing as Zimbabweans after the hard, bitter struggle that we went through. It was a struggle to liberate this country for prosperity, socio-economic development. And is that what we are experiencing at this moment in time? It's a big no. And the question is, why? I think it is in the newspapers, it's everywhere. Even the new dispensation, when it came into power, its first announcement was to deal with corruption. And as we are speaking right now, it is about corruption, and we have the Nastagate, for example. One individual entrusted to look after savings of workers takes to the tune of US $95 million. That's corruption. It's only one, or perhaps I can say the tip of an iceberg.
Mm-hmm.
We don't know other issues hidden as it is. And this has impoverished every Zimbabwean.
Mm-hmm.
The austerity measures which have been put into place, trying to fix, it's all because of corruption. But are we seeing enough being done? That's a million-dollar question.
Mm-hmm. Maybe, Maizim, if I can hold your mouth right there, we have another guest that's coming on the program. So please stay on the line. Thank you very much for giving us your take. Please stay on the line, Chris.
Yes, sir.
I'm there.
Okay, thank you.
Mnumzana Mkandla, sir, kwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga basakazi to the seven.
Ye, Baba Mkandla, lamhlanje lilanga eliqakathekileyo kumbali yeZimbabwe. Wena nxa ulikhangele lona leli ilanga, kuyini kahle kahle okukhumbulayo ukhangele lo mumo welizwe khona?
Engikukhumbulayo ukuthi kwaba lesikhathi emuva le lapho abantwana beZimbabwe ababebona umbuso wabamhlobo bacindezela kakhulu, beswela izinto eziningi, bekhethwa, bekhangelelwa phansi. Base besithi, hayi, laba bantu nxa kusehlula ukuthi sikhulumisane, kungcono kuthathwe izikhali kulungiswe indaba le. Kwakuyinhloso, kuyinjongo enhle kakhulu ngaleso sikhathi ngoba kwaphuma izinkulungwane lezigidi zabantu besiya emazweni atshiyeneyo ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi baphathise ukuba ilizwe leli likhululeke. Kodwa-ke nxa usuthi usubuya nganeno lapho esingase sikhona, so kukhanya ngathi konke nje njengoba labanye besitsho kakuseyikho loko abantu ababekufuni. So kukhanya ngathi ilizwe leli selaphenduka laba yimpahla yabaluthwane, uhlangothi oluncane, abantu sebesenza umathanda elizweni leli, abanikazi belizwe okungabantu nje. Abantu makhaza vele kabasakhunjulwa, sebedlisa imbuya ngoluthi, inkohlakalo iningi, abantu sebebandlulana ngezamabandla ombusazwe langemihlobo, akusaqedakali ukuthi kuyini. Ngakho ilanga lona ngokwalo injongo yalo ingabanhle, kodwa izenzo esizibonayo phansi la akulanto enhle sibilini. Beqinisa ukuthi aluba abanye balabo bantu bengavuka, bangamangala ukuthi yikho abakufelayo khona lokhu esesikubona namhlanje. Okunye kuyethusa, kushantusa igazi. Empeleni inhloso yayiqondile, kodwa izenzo ziyapha seziphika lokhu abantwana beZimbabwe ababekufisa.
Hayi, ungabamba khonapho ecingweni. Mavelas, I just wanted to quickly ask Mrs. Zindi a quick question. Are you there, Mrs. Zindi?
Yes, I am.
Yes, there's always been questions about the hero status. What do you think should be done? Do you think there should be a kind of maybe a committee that is not political that should come out with the hero status?
Let me give you a bit of a background. I think I'm one person who has always been questioning the idea of just individuals being consulted perhaps through the phone. And this is something like individuals knowing each other, consulting, particularly when it comes to hero status from national, provincial, district, whatsoever. I'm of the opinion that, in the first place, this whole thing should be institutionalized. Through an institution, you come up with a policy. A policy is a guideline that sets the criteria of who should be given the recognition of being a national hero, whatever. And in any case, a hero is a hero. Why do we have to classify to say there are national heroes, there are provincial heroes, there are district heroes. A hero is a hero. We should not classify them in these two categories. Mm-hmm. And the most annoying thing for me, it is the benefit that goes with it.
Mm-hmm.
When one is a national leader and is accorded the national hero status, it means even into his or her debt, the taxpayer is continuing to pay that person through the beneficiaries who are supposed to benefit from him or her. We should just come up with a policy that does not create these differences, that creates the elite as elite and continues to be fed or to be looked after by the taxpayer. Heroes are heroes because when we were, I mean, according to during the struggle, we were waging the same struggle, them as leaders, if I may say so, them as leaders, who were they leading? It is that one whom they are now saying is lesser of a national hero status. But without them, who would they be leading? So, in my own opinion, we should just say a national hero is a national hero, regardless of a leadership position one has been holding during his life or her lifetime.
Uh-huh.
Then one chooses whether you want to be buried at the national hero's acre or you want to be buried with your ancestors in your home village or at your home village. That would be something else. But in terms of the national or the hero status, I think we should all be the same and take out this issue of saying these individuals, they know each other and they consult themselves in terms of who they should accord the national hero status.
Mm-hmm.
In addition to that, we are talking of the liberation struggle history. You don't even see where war veterans feature at all in the whole process of the commemoration proceedings. They don't feature anywhere. Who then is going to tell the history of this liberation struggle that these national heroes are according themselves that national hero status because they were leading these war veterans? Who they think they should not be accorded that status.
Thank you so much.
They are not even featuring anywhere. Why is it that, and who is going to tell the history? If you look or compare with the European countries, for example, when it comes to their war veterans commemoration, World War II, everybody, they even symbolize with this red, I think it's like a rose.
Excuse me, can I hold you there? We'll come back to you. We have a caller, Marvelous.
Regai timbo, toram tereshazuka kwa muri. Nekuti vazhinji vari kutaiwa, zviri kutaura mai zindi, tiri kuzvifarira nekuti muri kunyatsopa nhoroondo yekuti iye anonzi hero ndiani. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Taurisai, hanzvadzi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Nyatsotaurisai kuti tikunzwei, taurai henyu tinzwe.
Ikuona kwangu gamba igamba zvisinei kuti ari muri kuti vose vakarwa hondo vachiia kuti vane Zimbabwe vasungue. So pakuona kwangu kuromekedzo nongofanira kusiya munhu wese bcause ivenga tichikura kumusha pane vamwe vanongonzi ovet anobatwa semunhu asina basa asi iye munhu yeye pane zvaakatoita kuti Zimbabwe iiwane yechinungue. Saka sekutaura kwanga ndinoti dai vanongoremekedzo zvakangofanana bcause pane vanhu vakarwiwa nika yedu pati na parisho narungudi parungo tambo arimini kamili.
Aiwa mashoko makukutu. Tinokutenda ipana amai Irene Zindi vamwe vakarwira iyo hondo yerusunuko kana mamo kuda kutaura navo tinogona kuti mukuru kure navo musati maenda. Ehe taura yenyu navo amai Zindi pana kola wedada kutaura nemi apa taura yenyu mukoma.
Mayadi ama ndinofara zvikuru mukoma.
Taurisai manje mukoma maakuenda muchifeta. Aiwa mukoma vanga vari kuti ivo vari kubvumirana nemi amai Zindi kuti munhu wese akarwira hondo yerusununguko ngavawanikwe vachipiwa ruremekedzo rwakafanana sekutaura kwamamuri kuita. Vari kuSouth Africa saka amenoti nhare dzavo dziri kuita zvekuita sei but tinokutendai mukoma. Todzoka kwamuri mai Zindi. Pane mubvunzo wavunzwa naChris wekuti nyaya iyoyi yekuti anosarudzwa kuti apinde. Pa hero seka ipapapa munoona sei pakusarudzwa kunoita vanhu motipindiro ipapo
maonero andinozviita mukusarudza andiwirani nazvo ini saIrene Zindi andisi kutanga kuzvitaura nhasi kuti andiwirani nazvo even pandange ndiri kuparlament zvinhu zvandaigara ndichitotaura kuti kusarudzwa kunoitwa uku handiwirirani nako nepamusaka pekuti vanhu vanozivana kachiseko kadenderedzwa kevanhu kanozivana kuti hongu uyu anokodzera hongu uyu anokodzera ini ndiri kuti izvi zvekuti ndiani anofanira kunga ari a national hero ngazvinge zviri zvinhu zvinenge zvine urongwa hunenge huine policy inotaura kuti munhu anofanira kunga achinzi a national hero munhu akaita chakati 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 munguva yekutsvaga rusununguko rwatakarwira kuti tinge tiine independence yatanayo yekuti taakunzi Zimbabwe. Kana paine hurongwa hwakadaro hapasisina zviya zvekuti tinofonerana kuti ningi unomuona sei naiwe anokodzera here kuti anga achinzi national hero kana kuti kwete nekuti izvi zvekufonerana izvi zvinoita kuti kana mumwe anga achifanira kunge ari a national hero nekuda kwekuti ningi akamuwenga hamufariri munoziya katiri vanhu atidanani tese zvakafanana mumwe nemumwe anenge ane zvaanofunga about so and so on ndokusaka kuchinzi mukutungamira nyika munofanira kunga muine mainstitutions anenge aine mapolicies anenge achipa a guideline zvekuti hakuna mumwe anozoti aiwa nekuti ndinga handimufariri haafaniri kunga achizopiwa status yekunzi national hero.
Aiwa mashoko ataura yenyu muchidimbu tinakona vakamirira
uye ndiri kutizve izvi zvekuti tinoona kana paine nyaya dzekunzi munhu ari kuda kuitwa hero toisa maclasses ekuti iyi klasi iklasi number 1 national hero class number 2 iprovincial class number 3 idistrict hero mukurwa kwataita tanga pasina painzi iyi inumber 1 class yekurwa effort yako yauri kuisa mukurwa iyi class number 2 ye effort yako mukurwa iyi class number 3 effort yako mukurwa kwaiitwa kuti tiuye nerusununguko kwanga kusina izvozvo zvino izvi zvazobvepi izvi zvekuisa namaclass ende zvinouya nemabenefits zvakare ekuti a taxpayer ari kubhadhara munhu even into posterity ini ndinoramba izvozvo nepamusaka pekuti tiri kubhadhara vake vanhu vachasara iye asisipo long gone uye mukazvitarisa futi tichitaura panyaya kunyanyanyanya pamanational heroes vazhinji varume madzimai vakaiswa panational
Heroes Acre vazhinji vacho vakadzi vevarume vari panational hero kana kuti ihama dzevakarara panational Heroes Acre kana kuti mumwe wehanzvadzi dzevakanga vachitungamira kuti ndiani anofanira kunga ari a national hero ndovaripo. Ndinoda kukupai mufananidzo wa the late Sheba Tawarwisa, I think, if I remember the name well. That time I was the Secretary General when War Veterans Association. Ndirumwe wakakakawadzana na the former president kuti uyu mudzimai uyu akanga ari muhigh command tiri ku liberation struggle. Sei musiri kumuisawo pai pa National Heroes Acre. Akanovigwa kumusha kwake kumashingoko. Haana kutopaenda. Upodzoka futi nyaya dzepati yake dzakupinda futi pakati. As I said before kuti vakarara vazhinji pa National Shrine varume nemadzimai avo.
Aiwa mashoko makuku tikaita kubatsira ipapo muromo.
Vakarwa musango.
Amaizindi.
Very few of them.
Regaita kubatsira ipapo tichadzoka kwamuri timbotora vamwe vatereri. Tina kola vanga vakabata panhare regaitende kwavari. Hello kola.
Hello mwari.
Taura yenyu tinzwe tukutaura nani uye zvemuri kupi?
George ndiri muZimbabwe.
Muri taura itinzwe mukoma mamuri kuitei ko pazororo iri re Heroes.
Tete maje kotinga geta seko nemari dzadzi dzingambowanikwe. Tachingoona kuti vamwe vatingori mumuhare. But zvone magamba. Zvishuwawo tinori koshesa zvikuru nokuti inenge magamba edu akatifira zvisho kuti nyika isununguka. Asi todzodzoka zvotiona kuti magamba au kaitwa kawo. Vapenyu vacho vakasara. Vachakoshesi vana vachabhadhari kuzvikuru ivo vachawanewo chokubata. Bhozi vanhu vakafamba mumasango vakakwanisa kupunyikawo nemizimu yavo kuti vagona ngovachirarama mukati mezvanhasi. Asi government ichavakoshesa.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii pamusoro pezvamuri kuona zvichiitika?
Aiwa, magamba akawo. Iwo zvavo hamuna kuti vari kukoshesa magamba. Varere iye zvinezi. Iye vachona pane zvakavavarere iye zvino. Hapana, tandokurudzira hurumende igonenge ichitaisawo magamba akasara. Vachivaitirawo mhuri dzavo dzinoenda kuzvikoro vana vangogara. Tandoda kuti.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi. Foni yenyu manje ndoisiri kunyatsonzwira nzwika zvakanaka. Muve nezuva rakanaka. Regai timbotora vamwe vanyarikani. Chris, I think we have one of our other guests, although we won't speak to her for a long time because we're trying to get more callers. We have Linda Masarira, if you want to take her from
okay,
lead. Thank you very much. Go ahead.
Good evening, Linda Masarira.
Good evening, and I'll remind you again, I'm now called Linda Gangid.
Well, congratulations.
Congratulations.
Thank you very much.
Yes. Now, can you tell us what comes to mind on this holiday, when it's this holiday? What comes to your mind?
What comes to my mind when we are at the year's holiday is the sacrifice that the gallant sons and daughters of this land made in the 70s to go out there and fight for land, for majority rule, and for them to be recognized and to let go of white supremacy. That is what I think about. I think about the sacrifice these people made, especially when you read in history that some even had to walk to Chimoyo and everything else. So for me, when I try to reflect to Heroes Day, after I put so much thought into it, I realized that there are some people who sacrifice to have a better and independent Zimbabwe where all people have got equal opportunities to everything in our own country. That is what comes to mind when I think about Heroes Day.
And do you think that the sacrifices that they made were justified when you look at the current situation?
When they made those sacrifices, they were justified. And secondly, as a nation, we also have to appreciate how capitalist, how some elements from different countries have tried to come into Zimbabwe to subvert our own struggle. We are where we are today because we've got some Western nations who think that there should not have been land reform in Zimbabwe. Yes, the land reform problem was the land reform program was chaotic, but Zimbabwe is being used as an example to other African nations that if you try to do land reform, this is what will happen to you. And there's an appreciation that a lot of people have to have that some of the struggles that we're going through beyond our own problems that we have as a nation, like corruption and everything else, are due to the fact that those who lost their land want to put up a statement to other African nations that you will not take land from the whites. Because in most African nations, wealth still belongs to the whites. And that's a fact. We black people are still suffering. We're still laboring and toiling for the white people in our own continent. And that has to change. So realistically, the struggle continues unabated. We still have not achieved what the gallant sons and daughters of this land fought for, which is our land. And that is a struggle that young people in Zimbabwe have to take up and say, we need our land, we need to be productive, we need to revive our economy. And we cannot revive that economy so long we do not own the means of production.
Mm-hmm. Muri ipapo amai kaingiza ndisanda kankano maenda here kumhemberero izi tunoona abato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati ivo aiwa vanocherechedza zuva iri asi havana kuenda kumabiko imi pati yenye lead maenda here
hatina kuenda kusangano Vati anozimai
memberero
kuhirozengo memberero yehiroz nekuti tinoziva kuti it's a security area kunzvimbo yacho saka kana uchinge usina kukokwa unosvika uchipinda ikoko uchiti uyani asi shungu neshuviro dzinenge dziriko asi zvakare tichikurudzira iyo hurumende iripo kuti huhiro uyu ngausatarise kana tasvika patasvika kuti rwebato ripi uye wakaitei nekuti tinoziva vazhinji vakatorwawo muhondo yerusununguko iyoyi vakatsvetwa vakanza vapinde muheroes eka imomo tinofanira kucherechedza senyika kuti munhu wese anenge aita chinhu chakashandura zvinhu zvenyika yedu zvinokurudzira kuvandutsa kana kusimudzira nyika yedu vachirecognizwa semahero iwaya munhu wese anofanira kupinda munzvimbo iyoyo kana yanga yakagadzirirwa kuti anyone ari ahero ane hero status muzimbabwe anofanirwa kupinda po asi tichitarisa zvakare mumashure mumamanth apfuura tinoona kuti pakapinda vamunangagwa pachigaro chapuresident vakakwanisa kuitawo vaOliver Mutukudzi, a national hero. Chakatiri chinhu chakatisati chamboitika mukati menyika ino kuti munhu anoimba kana kuti munhu akagona kushandira upenyu hwevamwe anogona kurekognizwa as a national hero. Asi chinhu chatinozokanganawo sevanhu muno muZimbabwe ndechekuti munhu anogona kurekognizwa as a national hero asi mhuri yake yoti haasi kuda kuti aende paheroes ega. But tichimutarisa uye pakuverengwa anenge achiverengwa kumanational heroes. Saka chinhu chatinokurudzirawo zvakare kuti ngasaperere pana vaOliver Mutukudzi. Ngazvienderere mberi kuti umwe neumwe angava chiranga ari opposition but aine chikuru chaakaita ngatigone kurekognizawo kuti nanga ane chaakagonera nyika yake tomurekognizawo sehero ngatisatarisei hero status takatarisa hanzu yebato inenge yakapfekwa nemunhu
aiwa mombobata makadaro tinokutendai pana kola watinai panhare halo kola halo
maswera sei
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi kola
muri kutaura navamasuka kana kuti vachanyuka ndiri kucape town
taurai tinzwe kwakadii kucape town
kucape town taswera tichitonhorerwa nemvura yatinaya
ehe taurai henyu tinzwe pamusoro pezuva iri remagamba
zuva remagamba iri izuva rakakosha kuzvizvarwa zvezimbabwe zveshe uye chinhu chakanaka chetinotenda kuti izuva rekurimemba vanhu vakasiya nyika yedu. Asi according to situation iripo so far now muZimbabwe, zvinorwadza kuti urangarire zuva iri ka paine vanhu vemunotenda kuti vakafire nyika, but chavakafira chai chai chapana chiri kufamba, nekuti vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure vana veZimbabwe. But petinotaura so far now muZimbabwe hamusati mane freedom, and vanhu magamba akaenda kunofire nyika kuti vana vaone mabasa, but so far muZimbabwe hamuna mabasa. Vanhu vakaenda kuhondo kunofira kuti vanhu vari gongo sungwa sungwa varege kudzvanyirirwa, but so far now muZimbabwe kava chokwadi, hamuna peace, kudzvanyiri huchirimo. So it's so pathetic. Hazviitiki zvakanaka sezvizvarwa zveZimbabwe. Zvakanaka hazvo kuti tipemberere, asi tinopembera tine kuchema kuti mukati munenyaya inenge zvichiitika parizinezvo. Again, panyaya yekusarudza vanhu kuisa muHeroes Egg, ndinoona sekunge vanhu vaakusarudzana nekuti unobva mumba mani. Hazvichasarudzi kuti wakaita chinhu chakanaka muZimbabwe, but zvaazvokutariswa kuti uri kubato ripi uye uri unoita nezvei. As long as uri kuopposition party, kana waita zvisingafadzi vanhu ava, kana maona maonero akasiyana, wotonzi muhero zveka uchafanira kuti upinde. Of which hazvisirizvo. A hero is a hero. Hazvinei kuti wabuda mumba mani.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Yes.
Aiwa, thank you so much. Taramari tichera chirongwa chenyu.
The caller there, Chris, was just saying that he, you know, supports what the other two ladies were saying, that when they are selecting a hero, it shouldn't matter from which party you're coming from, as long as you did something for the country, and you know there's a committee that sits and you know says you should be a hero, you should be afforded that you know status.
Yes, marvelous. Sikusiye kuba umkandla. Mkandla ukhona ba?
Khona tjalo.
Ye, baba Mkandla, ye bayakhuluma lapha abantu, siyezwa lo mama uZindi lapha esilayi la, uyagcizelela ukubana indlela okukhethwa ngayo amaqhawe ingani ayihambi kahle. Wena uyibona njani?
Kahle ngithi mina ngombono wami, mina njengomkandla nginje, ngivela ngivumelani lakho konke khonoko wamahero engathi kulabanye abantu abangcono kulabanye abantu. Kanti angithi abantu nxa besiyadlala kumbe besiya kwenza abakwenza anti into lezi kuyabanjiswana, kakula muntu wasuka kibo, ingabe wasuka emanama, ingabe wasuka kithi ematshetshini, ingabe wasuka egwelu esilobela, kumbe wasuka komzarabane siye empini esithi mnazakulwa kancinyane ndatshiyela abanye balwe kakhulu. Kuyikukhangelela phansi abanye abantu ngenxa yokuthi into le yona le yamaqhawe isiyavele yabanjwa ngabantu abalutshwane abafuna ukuthokozisa izihlobo labangane babo. Mina kangivumelani lakho, loo nalowo liqhawe labasuka khona oliqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Zawunika isibonelo kande lamahlabezulu. Kwathi ngomunye umnyaka kwedlula indoda eyayikuziproto ngu-Albert Nxele. Omunye umuntu wathi ebuza wathi kumele iye deuke angayide hero sei ngoba wayengamazi. Kakula muntu ongazi abantu bonke abakhona lapha emhlabeni, njengoba omunye ejilo udobhe ucingo ubuze umuntu oyedwa ukuthi lo singamenza lokhu yini. Akube labantu nxa kulento enjalo abantu bangazi bafakwa ngezigaba ukuthi lo yi-national, provincial, district, village, cruel hero. Ngoba kusukusele phela ukwenzakala. Abantu kabakhethe ngemisebenzi yabo, xa bengamaqhawe esizwe, kababe ngamaqhawe esizwe, bayelaliswa lapho kumele balale khona, futhi le khonoko ongathiwa yi-national shrine kuyaba kube khona nje, kube yindawo yokuthi nje abantu bahlangane bekhumbula bonke abantu. Hathi ukuthi kube ukukhethwa ngeziqembu, ngamaqembuqembu, ngamaqembuqembu. Yikho lokho ubangela ukuthi kugcine kusiyalala khona phayana abanye abantu abavele bengelani loba amaqhawe esizwe. Baningi esingabaqamba, abanye bafa bathi inkalata zamacala kodwa balele khona phaya. Abanye abenza kuhle kakhulu esimazi ukuthi labantu babekhona emzabalazweni lanamhlanje balele emahlathini umama othenjwele sami. kaba kukona payana. Kota bayazi yuwa imbali ya buya zwa umutu wongi. Iko kinti minange etwa vele mbona yona linte uta makawe akete liba dleli lotu. Ungati ilo lotu ilalwe la inkulu lego. Aisiko loko. Kaku kitwe loko kwe into. Kutalu segucha, kukulizwa negucha. Kuhlanganiswa abantu bonke ngoba labo nababa besilwe gangeni abafoda bodadewethu babingalwi besuka emayizini babesilwa phakathi kwabantu baningi abantu abachithelwa impahla yabo impilo zabo bebhonjwa bebulawa ngamakhiwa bevikela abantu bemfuri leyo ngakungathi bona bayathiwani bona labo bani o babeziqhakaza labo ababekhona lezo sikhathi into le iyabandlulula idiliza kumanyana kwesizwe sekusetshenziswa njalo yikho ubona ke yalumongabelo owachayisayo wayesebenzisa leso sikhathi ukukhuluma ukuthuka abantu kunomuntu ongathuka abantu endaweni yamaqhawe njani.
Hayi, kuyezwakala. Ungabamba nje ucingo silo mlaleli lapha uNdlovu. Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Ukhona ngapho e-America?
Hayi, ngapha siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ngisebuthwana ephalaphe la.
Ah, okay. Ungasitshela ukuthi uthini wena ngelanga lamaqhawe esizwe?
Yeah, hayi langa liyabongeka sibili, kodwa into mina engiyibona ngombono wami, ngibona kuzele kungela ncedo ukuthi kungaba le Heroes Day, ngoba ungathi yananzelela zonezo izihlobo zethu ezagubhayo ezabulawayo ngesikhathi sempi lani bonke nje ababelwele impi yenkululeko, uzathola ukuthi kathesi izihlobo zabo abantu ababo onkosikazi babo labo omkabo abangamadoda bonke baduzeka ngesikhathi sakathesi, akula lutho abancedwa ngalo. Lezi labantwana izikolo kabangeni kuhle, baduzeka badlikutha, abalazigqoka, abalani. So mina vele ngibona ukuthi ukutshona besithi uthi ukuyacelebrate i-Heroes Day ngibona kungela ncedo lokho.
Hayi, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Ngibonge kakhulu baba.
Mavela Stikola, they is saying this thing of heroes should actually be abolished. And Mkandla before him was also, you know, mentioning the fact that eventually we'll end up having a village hero or this provincial or something.
Very interesting there indeed. Someone from VOA, Shona Raymond Murinda, Arktisisimavi, please ask Amai Irene Zindi kuti, why Chings Chingaira asina kuvigwa pa Heroes Acre? Nekuti pane proof yekuti aive muhondo. Ma picture ake hobo tinoaona uyezve tinomunzwa achiimba ari kuhondo. Amai Zindi, ameno kana muri tiri panhare, pindai mumbopindura mutereri wedu ari kuvhunza kuti ari kurwadzikana iye kuti vanhu vakadai savana Chings Chingaira havana kukwanisa kunge vachipinda pa Heroes Acre.
Ndiripo panhare. Ndo zvandanga ndichitaura kuti inyaya yekuti anofanira kunga ari a national hero haifaniri kunga iri nyaya inoitwa neka group kekuti kanobvunzana mara nekuti uyu unomziya zvakadii uyu unomziya zvakadii haatabvumirani. Tiri kuti chinhu chenyika kuti tinge tichiisana muzvikwata zvikwata kuti national provincial, district, and so on. And the only jiri zvinhu zvinonyatsotibatanidza senyika kana kuti sevanhu vakarwira rusununguko rwavo kuti tinge tine rusununguko rwatinarwo nasi. Nepamusaka pekuti ndazvitaura futi before kuti patairwa panga pasina zvikwata zvikwata izvi zvekuti kubva apa kusvika apa ndo chikwata chekuti effort yako yekurwa kwauri kuita inokwana apa. Panga pasina zvikwata zvikwata izvozvo. Saka iye zvino izvi ndinongotarisana kuti inyaya yekudya the elite inenge yakuda kuchiita iyo classify vanhu zvandinoona kuti hazvifaniri kunga zvichidaro. Ndokusaka ndatini panofananga paine policy and an institution inenge ichifanira kunga ichiita come up ne criteria inoti anofanira kunga ari a national hero ndiani. Kwandiri ini ndinoda kuti nditi munhu wese akava nechekuita nekusunungura nyika mara nekunzwisisa kwatinoita kuti sacrifice iyi yakakosha zvakadii. Hatichifaniri isu kuti tinge tichipatsanura patsanura kuti uyu anokwanisa kusvikapa uya isu wenyama tichi uyu anosvikapa uyu anosvikapa. Tinofanira kunga tiri kupanana ndingati chirango chakangofanana chekuti munhu wese akava nechekuita nekuti nyika isununguke kunyanya-nyanya kune vakanga vari kunze kuMozambiki kuZambia kwese kwakadaro kwakanga kwakatizira vazhinji vachirwira nyika ino havafaniri kunga vachinzi maprovincial kana kuti madistrict or whatever status yavanofanira kupiwa. Tese tinofanira nga tiri kuti munhu wese ngaange ari panational hero status. Period. Izvi zvekuisana muzvikwatakwata izvi zvinounza exclusion, zvinounza kusaiwirirana, zvinounza kusaibatana, zvinounza kusaiwa chinhu chimwe chete senyika yeZimbabwe. Nechimwe chinhu chinonyanya kundivhiringidza, ndamboda kuti ndizvitaure mukabva mandiibata.
Hachingoti ga mama.
Ndichiti ini zuva rakaita sanhasi hataifanira kumboshayiwa mawar veterans anofanira kunga ari backbone yekunga tiri kutaura nyaya yecommemoration yeheroes acre iyi vachipa nhoroondo nekuti ndokutotaura kwachoka kunyanya-nyanya kune vapenyu. Asi tichizvitarisa time immemorial kubva patakatanga nyaya idzodzi hationi mawar veterans being accorded that status yekuti vataure nhoroondo yavo nemiromo yavo zvavakaita experience. Vanongonhonga-nhonga, inongoita seprogramu inongotorwa yojumwa-jumwa zvongonzi ndizvozvo. That prominence inofanira kupiwa mawar veterans haipo sezvatinoonawo zvinoitwa kune dzimwe nyika dzekumhiri kwemakungwa. Ekuti akati war veterans of World War II, nyika yese for a month or 2 months vanenge vaine that symbolic rose, red rose, yekuratidza nekucherechedza nekupa ruremekedzo kune maveterans avo akarwira rusununguko rwavo, vatori vadzvanyiriri vanoita izvozvo. Saka isuko tiri pati tinongoona the Zimbabwe Defence Forces ndiyo nezenge yakupiwa, ringadai riri zuva riri kupiwa manje iroro kumawar veterans kuti vataure nhoroondo yenyika ino kuti yakauya sei. Hatizvioni izvozvo zvichiitika. Saka ndinoda kuti nditi zvinhu zvinofanira kuti zvichinjwe izvi, zvibatanidze vanhu, zviunze vanhu vese pamwe chete vati chinhu ichi ndechedu tese, kwete kuti ndechevaviri vatatu vanozivana vari kumusoro uko vanotungamira. Izvozvo hazvitibatanidzi.
Aiwa, tinotenda. Mai Zindi, over to you. Chris, I think you have a caller.
Yes, Silo Tapiwa Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungaphi komhla?
NgeJoza.
Ah, eJoza. Ye, ungasiphathisa kuhlelo lwethu lamhlanje.
Kuhlelo lokho lamhlanje ngiyaluzwa baba udaba lolo lukhulunywayo ngama-heroes. Udaba lolo makulunywa heyi alumphathi kahle ngoba ngibona sirezihlobo eziningi kakhulu ezalwela imbi yenkululeko yona leyo, kodwa ngendlela ezaphathwa ngayo ngendlela ezikiyo kadesi zachiya abantwana zachiya ani, but akukhanyile ukuthi olwenzakala ngalesezimbabwe ngabo. Akulalutesilukubonayo kumbe uncedo oluncedisayo izinto zikokuma nje bona badla bodwa basuta bodwa abakhanyi ukuthi bangakhona ukuphathisa abanye abantu bazivikela ngokwabo. Akula nto esizibonayo banikana ngokwabo izimali lano kulabantwana abatshiwa abafuna ukuya ezikolweni kodwa abantu abona labo baphathiswa lutho.
Hayi, manje uthi kuthi weni ngokubona kwakho?
Nangokubona kwami singabethwa abantwana beZimbabwe bona banabantu asibambeni njengabantwana abaselizweni elinye. Pale utuwa siya nisana lezi ndezi nzalo. Sivamba ni sonke sile United. Sivoni sanu uti avantu wana wana lava. Awa pila, awa kona ulezi nsuga, awa busaye. Sivaye njenjani, singa kono uwa kipa avantu wana lava. Kwa kichwe, vila sitawa kono sisi jinwe ngavo.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu mavela suwi are running out of time.
Yes.
Yeah, maybe we'll just ask Mr. Mkandla to just give us his last words and then we go to Miss Cindy. Babu Mkandla.
Yebo Nkosi.
Yeah, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyo ungathi fahla fahla nje ngamafitshane maybe in English and just give us your final thought.
Yes, thank you. My final thoughts are that this whole national hero thing to me is repugnant. I think it should best be repackaged so that it recognizes the heroism of each and everyone who has done some outstanding work without balkanizing that this was the national hero, district hero, provincial hero, village hero, cruel hero. Because at the end of the day, it becomes a club of the elite, as somebody said.
Mm-hmm.
It defeats the purpose of the struggle. When once you say struggle, it means there are so many heads and hands that come together to make the job a success.
Mm-hmm.
As things stand, this thing is purely a ZANU-PF baby. And in light of that, and considering the polarization that is in the country, many, many people find it a little bit abominable to be associated with it. Yet, under normal circumstances, everyone from all walks of life should be really be proud of those who paid the ultimate sacrifice in the liberation of this struggle and continued trying to make this country to be a better country. But as things stand, my own personal opinion as of now is that this thing is more harmful, more negative, more destructive than anything that you can ever think of. Let us scrap this thing and bring fresh ideas so that perhaps we may come up with something that's going to unite the people rather than dismembering the nation as it were.
Mm-hmm.
Those are my views, and I stand by them. As things stand now, the intention may have been good,
mm-hmm.
but what the implementation is now just something else. It's very nonsensical. Thank you.
Thank you so much, Mr. Mkandla. Libe lelanga elihle kakhulu njengoba sekusebusuku napha eZimbabwe. Lilale kahle.
Yarekei tichinzwa kuna amai Zindi motivarisirawo amaika ingiza sori yenyu nguva yati yadyana napana pamai Zindi mongoti dambo atisisina nguva yakawanda kuti zuva iri dai mai wana imimi mukana wokuti mutaure nemutungamiri wenyika nepati yenyu yezano PF mai tichi
ini ndaifunga kuti dai kuri kunzi ndinowana mukana wokuti ndinge ndichikurukura nenyaya iyi. We need to institutionalize. And through an institution, mm-hmm. you don't have to phone anybody to say, uyu anokodzerere, uyu akodzeri, kungachinzi national hero. Nikuti munenge matogadzira waro, wa munenge mchishandisa, kuti uyu anofanira kunga achitwa a national hero, maranesha akaita contribution yake, kuti nyika ino izenge chinzi Zimbabwe.
Mm-hmm.
That way, inoita kuti ibatanidze vanhu. Even if it means pati wane e referendum yekuti tinge tichitsvagurudza kubva muvanhu kuti pfungwa dzenyu munodziona sei kana kuti tidzise pamwe chete kuti nyaya yekunzi munhu anzi a national hero tinofanira kuigadzirisa sei. Ndatombopa kudhara mufananidzo
nguva yedu manje yadyana navi papa tichakwanisa kuti titore mufananidzo asi tinokutendai
chakanaka asi ndinofunga kuti ndopfungwa dzangu idzodzo ngapawe a national referendum inoitsvagurudza kuti vanhu vese venyika vave pamwe chete nekuremekedza nekupa rukudzo kune maheroes edu.
Thank you so much. That was Miss Zindi. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mthanganya, who is saying have a very good night and happy heroes.